handizivi kuti munoziva ndine pfungwa duku yokuti kuona vanhu vachimira patinoverenga shoko. Hamuzvidewo here izvozvo? Tinomira kuratidza kuremekedza. Tinosimukira nyika yedu. Ko, hatingasimukirewo shoko here zvino? Patinenge takamira kwechinguvana, ndaiverenga chimwe chinyorwa nguva shoma yapfuura, uye ndaifunga nezuro manheru nezvevanhu vakamirira Kristu. Kana usati wazviita, haungazviite here nhasi? Kwaiva nomuvhangeri mukuru kuda makore makumi manomwe nemashanu akapfuura. Handisi kukwanisa kufunga zita rake. Ndinofunga kuti raiva Arthur McCoy, uye akanga adambura munyika yose. Zvino mumwe usiku akarota kuti akanga afanotungamira mukubwinya, uye ndokuti akaenda pasuo. Zvino ndokuti vakamurambidza kupinda. Zvino ndokuti iye akati, ndini Arthur McCoy anobva kuUnited States, ndiri muvhangeri. Saka muchengeti wesuo akapinda. Zvino ichi chaiva chiroto. Zvino akapinda ndokuti, handisi kuwana zita rako zvachose. Akati, zvakanaka, ndakanga ndiri muvhangeri. Ndokuti, changamire ndii? Akati, saka pane mukana here? Pane pakakanganiswa? Akati, kwete changamire, ndine bhuku racho pano, handisi kuwana zita renyu zvachose. Zvino iye ndokuti, saka pane here zvandinogona kuita pamusoro pazvo? Akati, unogona kukwidza nyaya yako kuchigaro chichena chekutonga. Mwari abatsire, handidi kuva ipapo. Akati, zvakanaka, kana iri iyo tariro yangu yoga, ndinofunga kuti ndichangokwidza nyaya yangu zvakadaro. Uye ndokuti zvino akafunga kuti akaenda kure kure zvino ango, uye paakatanga ndokuti kwaiva nerima ndokuenda kuchijeka nokujeka chiedza, uye ndokuti zvaiita sokunge pakanga pasina paigumira chiedza ichi, asi iye akanga ari chaipo pakati pacho. Zvino ndokuti iye akati, ndiani ari kuuya kuchigaro changu chekutonga? Iye ndokuti, ndini Arthur McCoy, ndiri muvhangeri, ndakatumira mweya yakawanda kuumambo. Akati, zita rako rashayikwa here mubhuku? Kwete. Akati, zvino wakwidza nyaya yekudare rangu here? Hongu changamira, uchawana mutongo wakafanira. Ndichakutonga nemirayiro yangu. Arthur McCoy, wakamboreva nhema here? Iye ndokuti, ndaifunga kuti ndakanga ndiri munhu akanaka kwazvo kusvikira ndazomira muchiedza ichi. Ndokuti, asi uopo hwechiedza ichi ndaive mutadzi. Tose ndizvo zvatichava. Unogona kunzwa kuchengeteka iye zvino, asi mira kusvikira wasvika ikoko. Ko, unofunga kuti unonzwa zvakadini pano paanenge achizodza? Unonzwa kuita muduku. Ko, zvichange zvakadini pachigaro chichena chekutonga? Akati, wakamboreva nhema here? Ndokuti, ndaifunga kuti ndaive ndakatendeka, asi zvimwe zvinhu zviduku zvandaifunga kuti aive manyepo maduku asina basa, anobva akura pamwe nokusviba ipapo. Iye ndokuti, hongu changamiri, ndakamboreva nhema. Akati, wakamboba here? Ndokuti, ndaifunga kuti ndaive ndakatendeka pazhiri, uye handina kuboba. Asi ndokuti, muupo hwechiedza ichi, ndakacherechedza kuti pane zvikiribiri zvandakaita zvakanga zvisina kunyatsonaka. Iye ndokuti, hongu changamire, ndakamboba. Akati, mutongo wangu, zvino paakanga ave kuchigadzirira kunzwa mutongo wake, enda mumoto unogara nokusingaperi wakagadzirirwa dhiabhorosi nengirozi dzake. Ndokuti vhupa rose rakange rave kusodogoka. Ndokuti ndakanzwa inzwi raitapirisa randisati ndambonzwa muupenyu hwangu. Ndokuti pandakacheuka kuti nditarise, ndakaona chiso chaitapirisa chandisati ndamboona. Chaitapira kudarika chiso chamai, inzwi raitapira kudarika ramai vangu pavakambondidana. Ndokuti ndakatarisa tarisa, ndakanzwa inzwi rakati, baba, ichocho ichokwadi. Akambotaura nhema, uye akanga asina kunyatsotendeka, asi pasi panyika akandimiririra. Akati, iye zvino ndave kumira panzvimbo yake. Ndizvo zvandinoda kuti zvigoitika ipapo. Ndinoda kumumiririra iye zvino, kuti kana nguva yacho yasvika, anomira panzvimbo yangu. Ngativerengei kubva muna Genesis 22, mavhesi 15, 16, 17, ne18. Ipapo mutumwa waJehovha wakadana Abrahama rwechipiri ari kudenga. Akati, zvanzi naJehovha, ndakapika neni ndimene, nokuti zvawaita izvozvo ukasandinyima mwanakomana wako, mwanakomana wako mumwe chete. Kuti mukuropafadza, ndichakuropafadza kwazvo. Mukuwanza, ndichawanza vana vako senyeredzi dzokudenga. uye sejecha riripa mendele kezo ze gungwa. Vana vako vachatora suo remuvengi vake.
And in thy seed shall all the nations of the earth be
blessed. Ndudzi dzose dzenyika dzicharopafadzwa muvana vako zvavakateerera inzwi rangu. Ngatinamatei. Baba vokudenga, torai zvaverengwa zvino Ishe, mugoshumira kwatiri. Dai Mweya Mutsvene atakura mashoko Ishe, kuendesa kumwoyo wose. Zvinozozadzikisa tariro dzedu masikati ano. Nokuti dzakakura Ishe, uye makatiudza kuti tikumbire zvakawanda kuitira kuti mufaro wedu ugozadzikiswa. Tazvikumbira nemuzita raJesu. Amen. Mugagara henyu pasi.
I should call this a text for a few moments.
Kana ndingachiti chidzidzo kwengwa shoma. Inzwi rangu harina kusimba. Saka ndicho chikonzero ndiri kufanira kunge ndakamira pamicrophone. Ndinoziva kuti pane maungira, asi tichangotsungirira nazvo zvishoma. Ndinoda kuchidana kuti kutora suo remuvengi shure kwemuedzo. Chiitiko chedu chinobhedhenuka pane chezvimwe chezviitiko zvinoshamisa muna Abrahama. Muziva kuti Abrahama ndiye baba wevakatendeka, uye vimbiso yakaitwa kuna Abrahama, uye nokungova mudyi wenhaka pamwe chete naye kubudikidza nemuna Kristu ndiyo nzira yoga yatinogamuchira nayo vimbiso kubudikidza nemuna Abrahama. Zvino Abrahama aingovawo munhu wamazuva ose, asi akadanwa naMwari uye akatendeka pakudanwa uku. Mwari pavaingotaura naye, Abrahama hapana nguva yaakambopokana inzwi iri. Aingogara naro zvisinei kuti chii chainetsa. Aingogara naro. Zvino akazovimbiswa mwanakomana, uye akamirira makore makumi maviri nemashanu kuti agamuchire mwana iyeye, achidana chinhu chose chaipesana nazvo sokunge chakanga chisiri icho. Zvino nomumwanakomana uyu mhuri dzose dzepanyika dzakanga dzichazoropafadzwa. Uye tateguru vakanga vakatendeka pakudanwa kwavo pamwe neshoko rakavimbiswa. Ndiye akava muenzaniso wezvatinofanira kuva. Zvino isu kana takafa muna Kristo tiri mbeu yaAbrahama. Zvino paiva nembeu mbiri dzaAbrahama. Imwe yadzo yaive mbeu yepanyama, imwe yaiva mbeu yepamweya. Imwe yadzo yaive yapanyama kubudikidza nenyama yake, imwe yacho yaiva mbeu yekutenda kwake, kutenda kuitira kuti nesuwo tigova mbeu yaAbrahama kubudikidza neshoko rakavimbiswa. Zvino mushure mekunge aedzwa kwemakore makumi maviri nemashanu akareba, uye panzvimbo yekupera simba akawedzera kusimba. Munoona, kana zvisina kuitika mugore rokutanga, mugore raitevera chaizova chishamiso chakadarika kukura, nokuti chainge chave nemakore maviri. Zvino akawedzera makore aya paainge achikura, uye mutumbi wake wakazofa. Chibereko chasara, chibereko kana kuti icho chakava chaive chisingabate pamuviri. Uye naizvozvo simba rake rakanga rapera. Zvino paiva hazvikwanisike zvachose. Makambofunga here zvakaitwa naMwari ipapo? Munoona, haana bedzi kungoita kuti chibereko chake chigone kubata pamuviri. Nokuti rangarirai, dai akadaro, zvinorangarirai, dai akadaro, vakanga vasina aya mabhotoro emukaka evana mumazuva iwayo, ekupira vana mukaka wemombe, maona? Iwo zvakare akatozo, tsinga dzake dzemukaka dzakanga dzaoma. Nokudaro haigona kunge pane chimwe chinhu chaifanira kuitika. Zvinotarirai mudzimai ane zana remakore ekuberekwa achipinda mumarwadzo ekupona, mwoyo wake hawaigona kunge wakazvikwanisa. Zvomera mudzimai zvino ane makore makumi mana kuti azviite, mwoyo wake hawaigona kunge wakazvikwanisa. Saka munoziva zvaakaita kana mukacherechedza. Zvino ndinoziva vakawanda vanogona kusawirirana nazvo kuti zvingadai zvakanaka kuita chitaurwa ichi. Munoona imi, kunenge kungoriwo kufunga kwangu. Munoona, Bhaibheri ibhuku remweya rakanyorwa nenzira yokuti rakavanzika kuzvikoro mudzidzi weBhaibheri. Vangani vanozviziva? Jesu wakatenda Mwari akati, ndinokutendai Baba, makarivanza kubva kune vakachenjera navakangwara, uye ndokurizarura kuvana vanogona kudzidza. Ibhuku rerudo kana rudo rwaMwari rwauya mumwoyo. Zvadaro unowira murudo naMwari. Zvino anozvizarura pachake zvinoreva Bhaibheri. Dudziro yeBhaibheri ndiMwari pachake achikudzira vimbiso dzake. Asi Bhaibheri rakanyorwa pakati pemitsara. Zvino semudzimai wangu, ndiye mudzimai akaisvonakisisa pasi rose, uye ndinomuda zvemazuva kwazvo. Iye anondida, saka kana ndiri kure nekumba, anondinyorera tsamba oti, mudiwa Bill, mandiri ano ndichangobva mukuradzika vana, nhasi ndashamba pamwe nezvose zvaanenge aita nezvimwe zvakadaro. Zvino ari kutaura izvozvo mutsamba, asi munoona ndinomuda zvikuru, uye tinonyatsori chinhu chimwe chete kusvikira ndinokwanisa kuverenga pakati pemisara. Ndinoziva zvaanenge achida kutaura, munoona, kunyange akandiudza kana kuti kwete, munoona, ndinoziva zvaari kureva nokuda kwekuti rudo rwangu kwaari nekunzwisisa kwangu. Saka ndiwo manyorerwo akaitwa Bhaibheri, maona, mascholarship anodarika nepamusoro pazvo. Havambozvibati, munoona, unofanira kunge uri murudo neshoko, iye kumuziva, maona. Zvino iye zvino pano, tarirai zvaakaita. Zvino Abrahama naSara vari vaviri vakanga vachembera, vakwegura, Bhaibheri rakadaro. Zvino hazvingori zvokuti vanhu vairarama nguva ndefu kareko. Bhaibheri rakataura kuti vaive vakwegura pamakore. Zvino cherechedzai, pakarepo mushure mokuonekwa kwemutuma uyu watanga tiri kutaura nezvake, waiva Elohim, Mwari, uye akati, ndokuudza Abrahama, ndichakushanyira panguva yeupenyu. Zvino tarisai nzira yose, vaive mufananidzo wekereke nzira yose. Zvino tarisai, hezvino izvo zvakaitika. Zvino haana bedzi kungoumbiridza Sara nokuumbiridza Abrahama, akavadzosazve kuva murume nemudzimai wechidiki. Zvino zvinogona kuita sezvinoshamisa, asi zvinotarisai rimwe shoko rose uye mozviisa pamwe chete. Shoko rakafemerwa, uye unofanira kunge wakafemerwa neshoko. Zvinorangarirai, vakarepo mushure maizvozvo, vakarepo mushure mokuonekwa kwengirozi iyi, ndiri kungozviona kuti vhudzi jena raSara, kambuya kane shawero pamafudzi ako, nekakepisi keguruva kakabata mudonzo kachifamba-famba, ini ndichizova nemufaro nashe wangu, uye iye achemberawo zvakare. Maona, uye hepano ipaiva naAbrahama ndebvu kureba kudai, akabata mudonzo saizvozvo akwegura pamakore. Uye ndinoona mangwanani akatevera, mapendekete ake akatanga kutwasuka, nhundwa ndokubva yabva kumusana kwake. Vhudzi rake Sara rakatanga kushanduka, vakadzoka kuva murume nemudzimai muduku, kungoratidza zvaachazoita kumbeu yeumambo yaAbrahama. Munoona, patichashandurwa kamwe kamwe semukubwaira kweziso, zvino tozobatana pamwe chete. Tarisai zvakaitika, regai ndizviratidze kwamuri. Zvino vakapinda parwendo vachibva panzvimbo iyo yavainge vari, uko kuGomora. Zvino ndokuenda nzira yose kuGera, zasi kunyika yavaFiristia. Makacherechedza here, imakei pamepu kuti kure zvakadini rwendo rwakareba kwazvo kumurume nemudzimai wake vezera rakadaro? Zvino kunze kwaizvozvo, munyika yavaFiristia ikoko kwaiva namambo wechidiki ainzi Amareki, uye akanga ari kutsvaka mudzimai, uye aiva nevasikana vose vakanaka vechiFiristia. Asi paakaona ambuye akati akarurama pachiso pakuratidzika kwake, zvino ndokuwira murudo naye ave kuda kumuroora. Ndizvozvo. Munoona, aive tsarakadenga, maona, akanga adzoka kuva mudzimai wechidiki. Cherechedzai, aitofanirwa kudaro kuti agobara mwana uya. Mwari vakamuita chisikwa chitsva, uye aitofanirwa kudaro kuti agorera mwana uyu. Uye rangarirai, Abrahama muviri wake wakanga wafa, uye Sara akafa apo Abrahama akanga, Isaac akanga ava nemakore 45 okuzvarwa, ndinotenda, pakafa Sara. Zvino Abrahama akaroora mumwe mudzimai ndokuva nevanakomana vanomwe pamwe nevasikana mushure maizvozvo. Amen. Munoona, verengai pakati pemitsara, mufananidzo. Zvinoratidza ipapo zvaachaita kune vose vana vaAbrahama, kungoti tave kusvika pedyo nazvo iye zvino. Saka mafudzi edu akakombama, nezvimwe zvose hazvina mutsauko wazvinoita vashamwari. Uye vhudzi redu rachena, uye kana chingavei hazvina basa. Zvino hatitarise kumashure, ngatitarisei mberi kune izvo zvatichazova. Uye rangarirai chiratidzo ichi chatiri kuona, chakave chiratidzo chekupedzisira icho Abrahama naSara wake vakaona mwanakomana wembiso asati avepo. Tinotenda kuti tave panguva iyoyo. Mutana uyu mushure mokuzvarwa kwemwanakomana uyu, mungazvifungidzire, Isaka ave nemakore anenge 12 okuberekwa, mukomana muduku akaisonaka, ane vhudzi rakamonana namaziso maduku ebrown. Tinofungidzira kuti amai ava vainzwa zvakadini mudzimai muduku ane chiso chakarurama zvimwezvo baba vake. Zvino rimwe zuva Mwari vakati, zvino semuenzaniso tiri kure kwazvo, nguva yacho ichasvika, ndakuita baba vemarudzi kuburikidza nemukomana uyu. Asi ndinoda kuti utore mukomana uyu uende pamusoro pegomo randichakuratidza, uye ndinoda kuti umuraye pamusoro ipapo sechibayiro. Zvino iwe hausati wambokumbirwa kuti upinde mumuedzo wakadaro. Haachadaro zvino, yaiva mienzaniso mimvuri. Abrahama akatya here? Kwete changamiri. Abrahama akataura zvokuti ndakagutsikana zvizere kuti anokwanisa kumumutsa kubva mukufa, nokuti ndakamugamuchira seuyu wakabva mukufa. Uye kana murayiro waMwari wanditaurira kuti ndiite izvi, uye ndagara ndakatendeka kwauri, uye zvandibhadhara kundipa mwanakomana uyu, Mwari vanokwanisa kumumutsa kubva mukufa. Zvakafananidzirwa neuku kwaakabva pandakamugamuchira. Zvangu ini shamwari, kana Mwari akakupai imi mapendekosti Mweya Mutsvene kutaura nendimi, munofanira zvakanyanya sei kunge muchitenda musimba rake rekupodza pamwe nekunaka netsitsi dzake. Kana akazviita zvichipesana nevadzidzi vose vebhaibheri vaiva munyika, vaiita zvaigona kuitwa, asi Mwari vakazviita nokuti vakazvivimbisa. Zvino chimira nefuti yako, shoko rako, munondo wako, tenda shoko raMwari. Mwari akataura kudaro, zvatoringana. Cherechedzai. Zvino akatora rwendo rwemazuva matatu kubva ipapo nemanyurusi. Iye zvino ndinokwanisa kufamba pandaive papatroli. Ndaifamba mamaira 30 pazuva roga roga nemurenje, uye tave nemakumbo epetro tingati. Asi varume ava, nzira yoga yemafambiro avo kwaiva kukwira mbongoro kana kufamba. Zvino akaenda rwendo rwemazuva matatu kubva paakanga ari. Zvino ndokusimudza meso ake kunze uko murenje, ndokuona gomo riri nechekure. Akatora Isaka ndokusunga maoko ake, izvo zvatinoziva tose muna Genesis 22 pano, mufananidzo waKristu. Akamutungamirira achikwidza gomo, akasungwa saJesu akaendwa naye achikwidza gomo, gomo reKarvari, mufananidzo waMwari vachipa mwanakomana wavo saizvozvo. Asi pavakasvika kumusoro uko uye akateerera, Isaka akatanga kuita sokunyumwa. Akati, baba, hedzinoi huni, heinoi aritari, heunoi moto, asi chibayiro chiripiko? Zvino Abrahama achiziva mupfungwa dzake, asi shoko raMwari rakanga rakamira kunze uko, akati, mwanangu, Mwari vanokwanisa kuzviwanira pachavo chibayiro. Akadana nzvimbo yacho Jehovha Jire. Zvino paakasunga mwanakomana wake, akateerera kusvika parufu, ndokumuradzika paaritari, ndokuzomora banga kubva muhara, ndokutanga kutora upenyu hwemwanakomana wake. Zvino paakazviita, chimwe chinhu chakabata ruoko rwake ndokuti, Abrahama, misa ruoko rwako. Zvino panguva iyoyo gondobwe rakachema shure kwake, nyanga dzaro dzakakochekera murenje. Makambozvifunga here kuti gondowe iri rakabvepi? Rangarirai, nyika yakazara neshumba nemhumi nemakava uye zvikara izvozvo zvinodya makwai. Uye aive kure zvakadini nekwaigara vanhu. Uye zvadaro pamusoro pegomo, apo pasina mvura, uye akanga anhonga matombo munharaunda yose kugadzira aritari. Ko, gondowe iri rakabvepi? Maona, asi chakanga chisiri chiratidzo. Akauraya gondowe iri raiva neropa. Akati kudini? Mwari vanokwanisa kuzviwanira pachavo chipiriso. Ko, ivo uchabuda sei muchigaro icho? Ko, mwana uyu ari kugwina-gwina achapora sei kana iwe kubva muchigaro icho? Iwe kubva apo, iwe une dambudziko remwoyo, ringava dambudziko ripi zvaro, Mwari vanokwanisa kuzviwanira pachavo. Abrahama akazvitenda, tateguru. Vakararama vakatendeka kuvimbiso, uye vakapa vimbiso yokuti mbeu yako, nokuti wakatenda shoko rangu, uye zvisinei nemambiriro ezvinhu. Mbeu yako ichatora suro muvengi wayo. Sei muvengi wose aiuya semufananidzo achipikisana naAbrahama. Mhandu yokuti achemberesa nachemberesa zvose izvi nezvimwe zvose, akaramba akatendeka kuvimbiso. Zvino munhu ane kutenda uku zvakadaro anotora shoko raMwari zvisinei nemamiriro ezvinhu. Zvino kana usingakwanise kuita saizvozvo, zvoreva kuti hausi mbeu yaAbrahama. Ndiko kutenda kwaiva naAbrahama, mbeu yake. Vimbiso yaAbrahama yava yokuti mbeu yake, zvino mbeu yake yeumambo zvakare, sokukutaurirai kwandaiita nguva shoma yapfuura. Uye chisimbiso ichi chaakapa kuna Abrahama chaive chisimbiso chevimbiso. Uye mbeu yeumambo maererano nevaefeso 4:30 ndeyokuti kusimbiswa nemweya mutsvene mushure mokunge vakunda miedzo. Imboedza kuzvifunga. Vakawanda vanofunga kuti vane mweya mutsvene. Vakawanda vanoti vane mweya mutsvene. Vakawanda vanokwanisa kuratidza umboo nezviratidzo zvavo. Asi zvakadaro, kana usingakwanisi kugara neshoko iri, hausi mweya mutsvene. Maona, kana tatenda vimbiso dzose mushoko, zvino tinozosimbiswa nemweya kusimbisa vimbiso. Ndizvo izvo, ndeizvo Abrahama maitiro akazviita. Zvadaro ndipo poga patinova nekodzero yekutora suo remuvengi wedu. Haukwanise kuzviita kunze kwekunge watanga wava mbeu iyi. Rangarira muBhaibheri, ndakambotaura nezvazvo paHouston kana imwewo nzvimbo imwe, kana kuti ndinoreva Dallas. Chiratidzo. Munoona, muJudha aigona kuratidza zasi muIsraeri kuti aiva muJudha anokudzingiswa. Asi Mwari vakati, kana ndichinge ndaona ropa, uye ropa richava kwamuri chiratidzo. Upenyu hwaive muropa hawaikwanisa kuuya pamunamati, nokuti zvakanaka hwaive upenyu hwemhuka. Hwaingova mumvuri hwakanga uri kunosvika kuupenyu hwemazviro kwazvo. Zvino maumbirwo, ropa pachezvaro raifanira kutsuka pamusiwo nepamagwatidziro emusiwo. Raiiswa nehisopi rinongova sora rinowanikwa pese pese, zvichiratidza kuti haufanirwe kunge uine kutenda kwepamusorosoro. Unofanira kunge uine kumwe cheteko kutenda kwaunako sekwaunoitako uchimutsa motokari yako uchiuya kuchechi. Maona, vanhu vazhinji vanofunga kuti vanofanira kuva chimwe chinhu, asi kwete kwete. Izvozvo handizvo. Kunongori kutenda kwemazuva ose kwaunoshandisa kuisa ropa. Inzwa shoko, wotenda shoko, woriita. Ndizvo zvoga. Kungononga sora kwese zvako muPalestine raiva hisopi, inongori sora duku rinomera mumiswe yemadziro nekwese kwese, rakanyikwa muropa ravo uye nokuisa pachikumbaridzo ndepamagwatidziro. Uye rangarirai, handina basa kuti vaive musungano zvakadini, kuti muJudha aigona kuratidza zvakadini, kuti aive akadzingiswa, kuti aive munhu akanaka zvakadini. Sungano yose yaishayiswa basa kunze kwokunge chiratidzo chaivepo. Kana ndichinge ndaona ropa iro roga. Zvino ropa iye zvino chiratidzo hachisi zvinoumba izvo zvakaumba ropa raKristu, nokuti rakadeurwa mazana emakore akapfuura. Asi munoona apo pane paifanira kuvapo nezvinoumba upenyu hwaive mumhuka hawaikwanisa kuuya pamunhu, nokuti upenyu hwemhuka hauna munhu wemukati. Mhuka haizive chakanaka kubva kune chakaipa. Munhu ndiye ane munhu wemukati. Zvino, asi apo Jesu, mwanakomana waMwari, akabarwa nemhandara, akadeura ropa rake, upenyu hwaive muropa iri hwaive Mwari pachaho. Bhaibheri rakati takaponeswa neupenyu ropa raMwari, kwete ropa remuJudha, kwete ropa remuhedheni, asi upenyu hwaMwari. Mwari vakasika chizenga ichi cheropa chakabarwa nemhandara. Hahana kana kumboziva murume, uyewo hahana, uyewo zai harina kubva kwaari. Ndinoziva kuti vazhinji venyu imi vanhu munoda kutenda kuti zai ndiko kwarakabva. Zai harikwanise kuuya pasina kakutekenyezwa. Mwari vanenge voitei zvino? Maona, vakasika zvose zai nechizenga cheropa, uye ndiyo yaive tabhenakiri yaMwari tsvene. Handingaregi mutsvene wangu achiona kuora. maona kuno bazai kana kusiya mweya wake mugehenda muviri wake waive mutsvene. Oh zvangu ini hamugoni hamukwanisi kuzvitenda kuunozozviti uri muKristu pakudini. Takaponeswa neropa ramwari, ndipo pari kutenda kwangu. Kwete kufamba kunze uko muropa remuprofita, kwete kufamba kunze uko muropa remunhuwo zvake kana mudzidzisi kana mudzidzi webhaibheri. Tinofamba apo muropa ramwari. Mwari vakataura kudaro, vakava munhu, vakashandura chimiro chavo, vakatambanudza tende ravo pano pamwe nesu. Zvino ndokuva mumwe wedu, ndiye mudzikinuri wedu wehama, akatozova hama yepedyo kwatiri nokuti ndiwo waive murayiro. Mwari akava munhu ndokugara pakati pedu. Cherechedzai zvino kuti mukuita izvi iye achibva kwaari aive mwari mweya, uye mweya uyu unouya pamutendi. Nokudaro upenyu hwaive muchibayiro chedu tinozvibatanidza neupenyu humwewo. Kosei kana vachinge vaona upenyu hwamwari huchifamba pakati pevanhu vohuti chinhu chakasviba? Apo ari iwo maziviro edu echipiriso chedu. Uyo anotenda mandiri mabasa andinoita naiyewo achaita. Upenyu hwake huchidzokera pachibayiro, kubva pachibayiro. Apo tinoisa maoko edu pamusoro pacho uye tozviratidza kuti takafa kupfungwa dzedu. Ko zvino tingazorega sei masangano kuti atisairire muzvitendwa nezvinhu uye tichiti tinozvitenda? Takafa kuzvinhu izvozvo. Pauro wakati hapana chimwe chezvinhu izvi chinondikanganisa, nokuti akanga akasungirirwa kumedziso Kristu. Uye budiriro yose yechokwadi yakasungirirwa kumedziso, uye medziso yangu ishoko, uyewo nemunhu wose ndizvo zvaari uyo uyo akanyatsobayirwa nemweya. Medziso yavo ishoko ramwari, ndakasungirirwa kwariri, ndakaisa maoko angu pairi, uye yakatora nzvimbo yangu, uye ndakazvibatanidza naye. Taiziva kuti akavimbisa kuzvibatanidza pachake nesu. Izvozvo zvinounza kutenda kwechokwadi, kwete kutenda kwako, asi kutenda kwake chimwe chinhu chausina simba pamusoro pacho. Iye ndiye anozviita. Zvino cherechedzai zvadaro, uye ichochoga kana ivimbiso yakaitwa kwauri. Zvisinei nekuti machechi mangani awakajoina, uye kuti wakabhabhatidzwa kangani, nekumberi nemandede nenzira ipi yaungada, kusvikira chisimbiso ichi chaiswa pauri, zvino hauna kodzero yokuzviti wakabatanidzwa nechibayiro chako. Uye chii chisimbiso chamwari? VaEfeso 4:30 inoti, usachemedza mweya mutsvene wamwari wawakasimbiswa nawo kusvikira zuva rokudzikinurwa kwako. Kwete kubva pane rumwe rumusiriro uchienda pane rumwe, asi wakasimbiswa munaziendana kuenda kusvikira pazuva iro raunodzikinurwazve. Uye rangarirai, kana wakanga usina kumbova uri mupfungwa dzamwari, hauzombofi wakava pamwe namwari. Vangani vanoziva kuti aiva mudzikinuri? Zvakanaka, zvino chinhu chose chinenge chadzikinurwa chinofanira kudzokera pachainge chiri pachakawa. Saka kana akauya kuzotidzikinura, ko tingadini? Pane imwe nguva hataifanira kudzikinurwa, uye taive tose takaberekwa muzvivi, takaumbwa mukusarurama, tikauya munyika tichireva nhema. Zvinoratidza kuti muKristu wechokwadi chizenga chekufunga kwamwari pasati pava nenyika kana nyeredzi kana mweya kana chimwe chinhu zvacho. Ndezve munaziyenda nakuenda, uye akauya kuzotidzikinurazve ipfungwa dzamwari dzakataurwa kuvashoko ndokuratidzwa, uye dzi zvadzoswa kupfungwa yake. Mudzikinuri wehama icho chikonzero icho mwari pachake akatozova mumwe wedu kuti atidzikinure. Hapana chimwe chaigona kuzviita, ngirozi hayaikwanisa kuzviita, hapana chimwezve. Akatozodzika ndokuedzwa sesu kuti agotidzikinura. Cherechedzai zvino mbeu yepanyama yaAbrahama. Ngationgororei dzimwe mbeu dzapanyama idzi, uye tigoona kana mwari vakachengeta shoko ravo kune mbeu yepanyama yaiva Isaka. Ngationgororei dzimwe mbeu dzepanyama Zaka tenda vibiso izere ya mwari uye vasina mubvunzo. Zvinorangarirai kwaiva nemakumi ezuru zvakapetwa, zvuru zvakapetwa pamusoro pezvimwe zvuru. Vaive vakadzingiswa uye nezvimwe zvose uye zvakadaro vaive vasiri mbeu ya Abrahama. Ichokwadi, uyo ari muJudha kunze haasi muJudha, ndeuyo ari muJudha mukati. Ivo vazhinji vavo vakakundika zvikurusa. Tarisa, murenje vakati, isu zuva repasika kana pakunwa patsime muna mutsvene John 6 vose vainge vari kupembera. Jesu akati, dini ibwe riya raiva murenje, dini chingwa chakabva kuna Mwari chichibva kudenga, kana munhu akachidya haangazofi. Vakati, madzibaba edu akadya mana murenje kwemakore makumi mana. Akati, uye vose mumwe nomumwe wavo vakafa. Kufa, tora inzwi iri woriongorora woona zvarinoreva, kupatsanurwa nokusingaperi-peri. Asi vaive mbeu yaAbrahama, rufu zvinoreva kupatsanurwa, kunyangadika zvachose, kuparadzwa zvachose, kunyangadika zvachose. Jesu akati, vaive vakafa mumwe nomumwe wavo, asi vaive maJudha akadzingiswa. Munoona vanhu vanonzwisa urombo nokuda kwekuti tiri maMethodisti, Baptisti, Presbyteriani, une kachapupu nezvinhu zvakadaro. Diabolosi anotenda zvimwe chete sematendero atinoita, asi unofanira kuzvibatanidza nacho. Mwari vanofanira kupupurira kwachiri nokusimbisa nemweya mutsvene. Hapana mubvunzo weshoko kana ukati, saka zvino zvaiva zverimwe zuva pane chinenge chakacheyama. Kodai munhu akauya achimhanya zvino womuudza kuti chiedza chiri kupenya, obva amhanya kudzika nemubasement oti, ndiri kungozviramba, ndiri kungozviramba, hakuna chinhu chakadaro chinonzi chiedza. Handichitende. Pane chinenge chakacheyama nemurume iyeye, anenge aine pfungwa dzakavhiringika. Kana achiramba mirazo yaro inodziya pamwe nezvari nazvo zvinopa upenyu, pane chakacheyama paari mupfungwa. Uye kana munhu achinge aona shoko raMwari rajekeswa pamberi pake uye raratidzwa, zvino obva atsiga nokuvhara maketani ake esangano, pane chakacheyama nemunhu iyeye pamweya. Pane chakakanganisika paari, pane chakakanganisika pamweya, haatombokwanisi kuchigamuchira. Ibofu uye haazvizivi, achienda kunotongwa, uye Mwari ndiye achange ari mutongi. Cherechedzai pava vakaita izvi, uye mbeu idzi zvino dzakazvitenda. Tarirai zvakaitika. Ngatitarisei vamwe vavo zvino, mbeu yaAbrahama. Ngatitorei vana vechiHebheru, nokuti vakamira vakatendeka uye havana kubatirana nechinamato chokunamata mupunzo. Vakaramba kugwadamira chimupunzo icho chakanga chagadzirwa namambo wenyika, chaive chagadzirwa chiri chemunhu mutsvene zvakare, mupunzo waDhanieri. Zvichatiratidza kuti rudzi rwevahedheni rwakapinzwa pasi pedivi renhema rekunamata mupunzo wemunhu mutsvene. Ruchaguma nenzira imwe cheteyo, apo vanhu vachamanikizwa kunamata mipunzo yevanhu. Rwakauya nechizaruro chaDhanieri achikwanisa kududzira shoko rakanyorwa pazvinyorwa pamadziro. Ndiwo mawiro arwo, uye ndiwo maperero arwo, nenzira imwe chete wemupunzo wemuhedheni. Cherechedzai, vakaramba kuzviita, uye vakaitei? Vaive mbeu yaAbrahama, vaive vamire vakatendeka kushoko, uye vakatora suo remuvengi remoto. Vakazviita, saka shoko raMwari nderechokwadi. Dhanieri akaedzwa pakunamata Mwari mumwe chete wechokwadi. Akaedzwa nokuda kwazvo, uye panguva yokuedzwa akakunda miedzo. Uye Mwari akaitei mushure mokunge zvinhu zvaiita sokunge zvakanga zvisiri kumufambira zvakanaka? Tingangoti, uye vakanga vasingazive zvokuita, vakanga vachinomupa kuti adyiwe neshumba. Asi Dhanieri akaramba akatendeka kumuedzo kuti kuna Mwari mumwe chete wechokwadi, uye akatora suo remuvengi wake. Mwari vakanga vavhara muromo weshumba. Mozisi akamira akatendeka kushoko rakavimbiswa pamberi pevatevedzeri venhema, tambure najani mumuedzo. Tarirai, Mwari vakanga vasangana naye Nezo imweya Doku mutaura kuti aende kunoita zvinhu izvi Aratidze zviratidzo izvi Uye chiratidzo choga choga Chinenge chine inzwi Moses akadzikako Akanyatsotendeka sokuziva kwake Akakandira chimuti pasi Doku shanduka kuvanyoka Munoziva zvakaitika Epano ipako yavatevedzeri Ndokuita zvimwe chete Zino Moses Hahana kukandira maoko ake mudenga achiti Saka ndinofungidzira kuti zvose kukanganisa Akaramba aripo Ndokumirira pana Mwari Akaramba akatendeka Zvisinei kuti kwaiva nevatevedzeri vangani Akaramba akatendeka Uye paakaramba akatendeka pakutuma kwake Kuburisa vanhu ava kubva panzvimbo iyoyo Apo suo remvura parakaenda munzira yake Mwari vakaita kuti aritore uye vakazarura suo neshongo yemoto yakanga iri kumutungamirira akatora vanhu ndokuenda navo kunyika ichipikirwa Joshua mumwe mutungamiriri mukuru vaviri voga kunze kwe vakaenda kunyika ichipikirwa Joshua naKerebi vakasvika panzvimbo inonzi Kadesh iyo yaiva pakati penyika panguva iyoyo zvokuti iyo ndiyo yaiva chigaro chokutonga uye vakatuma vatsori gumi nevaviri kuti vanotarisa nyika uye gumi nevaviri vavo vakadzoka gumi vavo vakati ibasa rakakurisa hatimborikwanisi zvakanaka vanhu vacho tinoratidzika semhashu kana tiri padii ravo asi Joshua akaitei akanyararidza vanhu akati mirai zvishoma tinokwanisa nekupfuurira kuitora zvisinei kuti tiri vanhu vaduku zvakadini kana kuti tiri vashoma zvakadini akanga ari kuitei ainge ari kumira akatendeka kuvimbiso iyi ndakakupai nyika iyi asi mucharwira chidumbu chayo chose munozvitenda here amai mwari vakupai kupodzwa kwenyu asi mucharwa nzira yacho yose kwese kunotsikwa nepasi petsoka dzenyu ipapo ndichakupai senhaka yenyu matsimba zvinoreva kutora zvose ndezvako vimbiso yose ndeyako asi ucharwa munzira yose yauri zvino zvino Joshua aiziva zvakataurwa namwari aive mbeu yaAbrahama maona akati ndinozvitenda kuti mwari vakati panyika uye tinogona nokupfuurira kuitora uye nekuda kwekuti akakunda miedzo achipesana neboka rose ravaisraeri marudzi ose nevanhu vose vaiungudza nokuchema Joshua akati mirai makadaro mwari vakavimbisa hazvinei kuti wakakura zvakadini uye kuti kupikiswa kwakaita sei uye kuti chiremba ati kudini mwari vakapa vimbiso zviri kuna mwari kuti vazviite chii chaakaita paakauya kurwizi jorodhani akatora musiwo ndizvo zvaakaita jeriko yakazvivharira mukati sekamba iri muchikoko chii chaakaita akatora musiwo kunyange rimwe zuva apo muvengi wake akananga ari kuedza kumutora akatora suo remuvengi wake zvokuti akarayira zuva kuti rimire uye zuva rakamuteerera rikasafamba kwemaawa makumi maviri nemana mwari vakatendeka kuvimbiso yavo zvisinei zvavanofanira kuti vaite vanosiya matenga asisina chirimo vasati vatendera kuti shoko ravo riendera kundwa havana kumboita vimbiso yavasingakwanisi kuchengeta ndini ishe ndinopodza zvirwere zvenyu zvose kana vakaisa maoko pamusoro pevanorwara vachapora amen kana mukatenda zvinhu zvose zvinogoneka Joshua akazvitenda kunyange mwari vakamisa nyika kuti isatenderere vakaibata ipapo nerimwewo simba simba ravo pachavo zvokuti nyika haina kutenderera kwemaawa makumi maviri nemana kusvikira Joshua azvitsivira pamusoro pevavengi vake akatora masuo zviro kwazvo akazviita mwari anogara ari wechokwadi zvino ndinoshuva kuti dai tanga tine nguva yokutora dzimwe mhare asi ndine maminitsi anenge gumi zvino onai mhare dzose idzi dzakakosha sezvavaiva uye varwi vakuru vokutenda vose vakafira pasuo rerufu vose vakapararira chaipo pasuo rerufu zvino kwakazouya mbeu yeumambo yaAbrahama vose vaive mbeu yepanyama kubva pana Isaka asi hepanoi panouya mbeu yeumambo yaAbrahama uyo aiva Kristu mbeu yaAbrahama yekutenda izvo zvatinofanira kuva tongoona kuti ndizvo zvatiri here kana kuti kwete mbeu yepanyama yaingova mufananidzo vamwe vose vakaberekwa nemaberekerwo epanyama asi akauya nokuberekwa nemhandara munoona akanga asiri wembeu yaAbrahama ipapo muJudha akauya nembeu yekutenda yevimbiso uye zvino tinofanira kuve vana vake kubudikidza nemurume uyu. Tarirai zvaakaita paaive panyika, akakunda pamwe nokutora suo rose raiva remuvengi. Mbeu yeumambo akazvivimbisa neshoko akarikunda. Akatikundira suo reurwere. Ndizvo zvaakauya kuzoita. Iye rangarirai varwere, akakunda suo iri. Iwe haufanire kurikunda, akarikunda. Vamwe varume vakatofanirwa kukunda masuo avo, asi iwe haufanirwe kukunda. Rakatokundwa kare, akakunda masuo eurwere. Uye chii chaakaita? Paakakunda masuo eurwere, achitaura zvaaizoita, chose chaunokumbira panyika uye chose chamunosunga panyika, iye aizochisungawo kudenga. Otipa makii esuo. Akakunda suo remiedzo neshoko, uye makii aive zivisa muvengi, uye achatiza achibva kwauri. Akakunda ose, akakunda chirwere chose, akakunda rufu uye akakunda gehena. Akakunda rufu negehena, akakunda zvakatadza kukundwa nevamwe, nokuti vose vaiva vembeu yepanyama. Iyi imbeu yepamweya. Akakunda suo rebwiro ndokumuka nezva retatu kuitira kururamiswa kwedu. Uye zvino tiri vakuni nokupfuurira, tiri kungofamba tichipinda mariri senhaka, vakuni nokupfuurira. Iye zvino tiri kushanda nemuvengi akakundwa. Urwere rwakakundwa, rufu rwakakundwa, gehena rakakundwa, zvinhu zvose zvakakundwa. O zvangu ini, ndinoshuva kuti dai pamomo wangu ndiri zvakapetwa kaviri, zvino pamwe ndaizonzwa zvakanaka zvakapetwa kaviri. Tiri kupikisana nemuvengi akakundwa. Ndosaka Pauro akagona kuti pavange vari kuvaka nzvimbo yokugura musoro wake, akati, o rufu, rumborera rwako rwuripiko? Ndiratidze paunogona kundiita kuti ndipfikudze pamwe nokuzvamba. Bwiro, kukunda kwako kuripiko? Uye unofunga kuti uchandiumba kunze ikoko? Ndichakunongedzera kune rimwe risina chinhu necheuko, uye ndiri maari achandimutsa pazuva rekupedzisira. Muvengi akakundwa. Mbeu yeumambo yaAbrahama, zvino mbeu yapanyama hayaigona kunongedzera kwairi, asi mbeu yeumambo inogona kukunda. Yakakunda kare nokuti akaenda mberi kwedu ndokutikundira suo rose. Ave iye zvino mushure mezviuru zviviri zvemakore amire pakati pedu, mukundi mukuru. Haana bedzi kungokunda urwere, akakunda urwere, akakunda muedzo, akakunda mhandu dzose, akakunda rufu, akakunda gehena, akakunda bwiro, uye ndokumuka zvakare. Zvino zviuru zviviri zvemakore zvakatevera eunoi akamira pakati pedu masikati ano achizvizivisa, mukundi mukuru. Ameni. Achiri pano mupenyu achisimbisa vimbiso yake. Mbeu yeumambo yaAbrahama. Oh zvangu ini, uye muvengi achakunda masuo emuvengi wake. Kune avo mbeu amire pano ari mupenyu kuti azvisimbise, kuna ani? Mbeu idzo dzakatemerwa dzinokwanisa kuzviona. Akazvikunda. Uyo mushure memiedzo wake wevimbiso yeshoko, vakasimbiswa nemweya mutsvene mumutumbi waKristu. Kwavari akasimbisa chii? VaHebheru 13:8 kuti ndizvo vakasimbiswa imomo nemweya mutsvene. Uyo mweya mutsvene waiva neAbrahama akafanoona nokutenda, akazvitenda. Uye zvino tinogamuchira tichitarisa shure kuvimbiso yezvaakataura. Uye Johani 14:12 inobva yasimbiswa mazuva ano okupedzesera, nemukundi akamuka pachake. Kwete humwe urongwa, asi munhu Kristo mukundi. Kwete chechi yangu, kwete chechi yangu yeBaptist, kana Presbyterian, yako Methodist, kana Mapentecost, kwete na izozo. Asina Jesu Kristo, anorara manasi, agamuka, pamusoro paizozo, kuitira kururamiswa kwedu. Uye nokuti anorarama, akati isu, tinoraramawo zvakare. Munhu ararame nechingwa choga, asi neshoko rimwe nerimwe, kwete chidimbu cheshoko, shoko rose rinobva mumuromo waMwari. Dini rumuko neupenyu, uyo anotenda mandiri, kunyangwe akafa asi achararama. Uyo anorarama, uyo achitenda mandiri, hazombofi. Munozvitenda here izvi? Tora suo remuvengi wose. Ko aizokunda sei Bosworth? Apo Mwari Bosworth akanga ari mumukundi, uye ndicho chikonzero akati nguva yandakafarisisa muupenyu hwangu ndiiye zvino. Aiziva mukundi mukuru uyu, kugutsikana kwake kwaive kwakazorora naye. Oh zvangu ini, zvino tinogona kuimba, achirarama akandida, pakufa akandiponesa, kuvigwa akatakurira zvivi zvangu kure kure, kumuka akaruramisa pachena nokusingaperi. Rimwe zuva ari kuuya, oh zuva rinobwinya. Kune avo vanoita sokunge vakundwa, Edperonet, ndinotenda aiva iye akatadza kutengesa dzimbo dzake dzechikristu. Hapana aizida, vakanga vasine nechokuita nadzo. Oh akundwa uye mutendi, rimwe zuva Mweya Mutsvene wakauya pamusoro pake, suo remurengi wake rakanga risagamuchire zvinyorwa zvake. Mweya wakamurova, iye ndokutora chinyoreso, Mwari ndokumuita kuti anyore chimbo chepamavambo. Mose, simudzirai simba rezita raJesu, regai ngirozi dzishabarare, unzai korona youmambo, zvino mumugadze Ishe wazvose. Fanny Crosby Boff pane imwe nguva akati, zvinorevei kwauri? Vamwe haana kutengesa kodzero dzeudangwe hwake sezvakaita muPentecost Elvis Presley, kana sezvakaita wekuChurch of Christ Boone, kana sezvakaitwa naRed Foley kutengesa matarenda avo kunyika. Vane rundaza rwemacadillac nemarecords endarama emamiliyoni emadhora, asi Fanny Crosby akagara akatendeka kunzvimbo yake. Akadanidzira, musandipfuure, o muponesi munyoro, inzwaiwo kucheva kwangu kwakazvininipisa. Apo muri kudana vamwe, musandipfuure, ndimi hova yokunyaradzwa kwangu kwose, kudarika upenyu kwandiri. Ndiani wandinayo panyika kunze kwenyu, kana ndiani kudenga asi imi? Vakati, kototi unenge uri bofu kana wasvika kudenga? Iye akati, ndichamuziva zvakadaro. Ndokuti, ko uchamuziva sei? Ndokuti, ndichamuziva. Ndokuti, Mike Crosby, munokwanisa kuita mamiriyoni amadhora. Iye ndokuti, handidi mamiriyoni amadhora. Ko muchamuziva sei? Iye ndokuti, ndichamuziva, ndichamuziva. Uye ndakadzikinurwa, ndichamira parutivi rwake. Ndichamuziva, ndichamuziva. Kana ndikasamuona, ndichanzwa maburi ezvipikiri muzvanza zvake. Akakunda suo remuvengi wake. Hongu, kana uri muna Kristo, akati, kana ukagara mandiri, uye mashoko angu akagara mauri, kumbira kiya unoda, kumbira suora unoda, kutora, kumbira chose cha unoda, uye uchachipiwa. Kana ukagara mandiri, uye shoko rangu rikagara mauri, unogona kutora suori pizaro remuvengi rino uyamberi kwako. Uri mbeu yehumambo ya Abrahama, imandoi yesuora kabira mberi kwako. Kana huri urwere, uri mukundi nokupfuurira kwahuri. Zvino tinogona kuti kuimba chivo ichi chakare chine nyasha. Vimbiso yose mubhuku ndeyangu, chitsauko chose, ndima yose uye yekudenga. Ndiri kuvimba murudo rwake rwekudenga, nokuti vimbiso yose mubhuku ndeyangu. Tiri makundi nekupfuurira, uye mbeu yaAbrahama ichatora suo remuvengi. Pavanoti zvinhu izvi hazvigone kuitika, pavanoda kuzvidana kuti Diabolosi kana Beelzebuli kanawo zvimwe, Mwari vane chokwadi chokukunda suo rose nokutora muvengi. Ngatinamatei. Ishe, dai mbeu yaAbrahama, ndinoziva kuti vachazviona. Ishe, ko shoko ringava here rikasawira paivhu riya rechokwadi ndinonamata kuti vanzwisise iko zvino dai munhu wose anouya mumutsaro wokunamatirwa apodzwe ishe kana muinde vamwe muno nazvino vasati vaita kupupura kwavo vasati vamira paruzhinji uye vachimiririra kristu vakagadzirira kuramba zvose zvitendwa pamwe nezvinhu zvakatonhora zviri muurongwa zvakafa izvo zvavakatora zvichivabvisa pamuri uye dai vakamira iye zvino voti ndichamugamuchira semuponesi wangu zvino muchazovamiririra nezuva iroro apo takakotamisa misoro yedu kana paine avo vanoda kumira kwechinguvana mumunamato uchiti ndinoda kumumiririra zvino kuitira kuti agondimiririra nezuva iroro muhupo hwake hwekudenga ndinokukumbira uye nokukupa mukana wokuti zita rako rigoiswa mubhuku reupenyu kana ukasimuka handisi kukukumbira kuti ujoine chechi yose yose ndiri kukukumbira kuti uuye kuna kristu kana uri pano uye usingamuzivi mwari akuropafadze mwanakomana pane mumwe here anoti ndiri kuda kusimuka iye zvino mwari akuropafadze mudzimai mwari akuropafadze hanzvadzi yangu ndinoda mwari akuropafadze mwari akuropafadze ndinotora sarudzo yangu masikati ano vanhu vakanaka ava varume nemadzimai vakamira ndinotora sarudzo yangu masikati ano uye zuva riya apo chirimba vachati zvakanaka tsaona yemotokari ropa rake riri kudeuka rufu rwave pamurume kana mukadzi kana kuti mamwe mangwanani ucharangarira sarudzo yako iwe mumiririre iye zvino kana ukanyara neni pamberi pevanhu ndichanyarawo newe pamberi pababa vangu nengirozi tsvene asi kana ukandipupura pamberi pevanhu iyeye ndichamupupurawo pamberi pababa vangu nengirozi tsvene mwari vakuropafadzi hanzvadzi yangu pangava here nevamwe mubharikondi pamwewo iye zvino apo takamirira vamwe vavo vakawanda vari pasi zvakanaka ndinokutora pashoko rako shamwari kana shoko rikawira pavhu rakanaka semudzimai uya muduku aiva patsime akanzwisisa aive akamiririrwa kudenga kubva pamava nheyo dzenyika nyika dzisati dzavambwa apo chiedza pachakairova mudzimai akacherechedza mwari akuropafadze hama yangu igamba mwari akuropafadze hama yangu unogona kunge wakaita zvinhu zvikuru muupenyu hwako uri kuita chinhu chakakurisisa chawati wamboita iye zvino kumiririra kristu baba vedu vokudenga mbeu yadonhera pane rimwe ivhu masikati ano tinoona upenyu huchisimuka varume nemadzimai vamira netsoka dzavo uye ziso ramwari rinoona zvose uyo ari kwese kwese anoziva zvose ane masimba ose anovaona ndevenyu baba ndinovaunza kwamuri zvino sezvibereko dai chiitiko ichi chekumira kwavo pano vachiziva zvavaita vachiziva zvazvinoreva kuti vasimuka kuti vagomira nevashoma vakristu vanoshoro dai vakaramba vakatendeka kusvika pazuva ravanozomira muupo hwenyu zvino inzwi riya rakaisonaka roti hongu rimwe zuva mubaton roge kana imwe nzvimbo duku inonzi Denham Springs akandimiririra baba iye zvino ndave kumiririra murume kana mudzimai zviitei ishe ndevenyu nemuzita rajesu amen mwari akuropafadzei nokumira kwenyu mwari narini zvino ndiitirewo chinhu chimwe chete ichi wana kana uri kunzvimbo kune vafundisi ava ona vashoma ugotaura navo kana usati wabhabhatidzwa murubhabhatidzo rwechikristu zviite zviise pakati pevatendi zvino vatendi vechokwadi kwete vatendi vekabanga vatendi vechokwadi vatiri kunamata ngatinamatirei mahengechefu aya baba vokudenga mahengechefu aya ave kubuda zvino uko kwandisingazive zvichida pane vamwe baba vakwegura bofu vagere uko kune majahwi pane imwe nzvimbo vakamirira hengechefu iyi kuti iuye mwana mucheche arere apo pamubhedha muchipatara amai vakamira vachihuta-huta vakamirira kudzoka kwehengechefu baba vokudenga ndinonamata kuti mugwenda nadzo uye sechiratidzo cheupo hwenyu nhasi uye nokutenda kwedu kwamuri sekuparidza kwataita shoko renyu dai kutenda kwaiva muna Abrahama uye nekutenda kwabuditswa uye kukapiwa kwatiri najesu kristu dai kwaenda nemahengechefu aya uye kugopodza munhu wose waichaiswa paari tinoatumira nemuzita rajesu amen iye zvino kwechinguva tisati tatana mutsara wokunamatira. Mwari ane masimba ose uye ane simba uyo mukuru uyo wakazvikwanira. Ndapota shamwari ndave kutanga kunamata vanorwara uye ndi pamwe patichadzika ti ndinogona kusataura chimwe chinhu kwauri pamwe venyu vanogona kuenda nguva iyi isati yasvika chiero zvauri kana kunyange usina kumbosimuka nguva shoma yapfuura uye hauna chokwadi kana uri nhengo yechechi chinhu chakanaka asi hazvina kukwana munoona jaya mupfumi akanga ari nhengo yechechi maona akabvunza Jesu kuti angaitei kuti awane upenyu husingaperi. Haana kugamuchira, akafamba ndokuenda. Chinhu choupenzi chakadini icho chakaitwa nemujaya uyu. Usatore nzvimbo yake. Munorangarira nguva yokupedzisera paakaonekwa. Kwapera kanguva akabudirira, akawedzera pfuma, akasvika pachinano chokuti kana aone matura ake akatsemuka. Asi zvino tinoona kuonekwa kwake kwekupedzisera mugehena. Achitambudzwa mumoto usadaro usarega zvakadaro zvichiitika kwauri gamuchira Kristu imi vechidiki imi vasikana vadiki vakomana vadiki ipo pakushanduka kwoupenyu ndapota zviitei ndinzwei sehama yenyu uye anokudai ndiri pano nokuti ndinokudai ndinoda mwari uye ndinokudai uye handikwanisi kuda mwari kana ndisingakudei zviri nani kwandiri kuti kana ine chaunoda kutaura zvitaurire kumwanakomana wangu kunze uko kana mumboi vana vangu regai ndingo ini ndichagara ndisina mubereki wose anozviita saizvozvo mwari maona ida vanhu vake dana nai unoti ko munovatukirei rudo rwechokwadi runogadzirisa kana mwana wako akagara kunze munzira unoti zvakanaka Junior agere apo haafaniri kudaro asi handidi kugumbura manzwiro ake maduku haumude anourayiwa ipapo kana uchimuda unopinda naye mukati womushwapura unomuita kuti ateerere ndiwo maitiro anoitwa namwari rudo runogadzirisa uye ndirwo rudo rwechokwadi kana mupari dzakasimuka okuregai imi madzimai muchigera vhudzi renyu muchizorapendi nezvimwe zvakadaro orega kukugadzirisai hapana rudo rwechokwadi ipapo orega kuzvitsiura orega iwe murume uchiroora katatu kana uye nezvimwe zvinhu zvose izvi osiya zvakadaro hapana rudo rwechokwadi ipapo okurega uchijoina imwe chechi okubhabhadzira kumusana okukachidza nechimwe chitendwa zvino ndizvo zvoga zvaunofanira kuita kujoina chechi chene hapana rudo apo kana kuti pamwe murume wacho akarasika zvachose pachake haaone rudo rwechokwadi runogadzirisa uye runokudzosera kushoko ramwari tarisai Jesu kuti zvaakataura nokuti akavada zvakanyanya zvokuti akafa panzvimbo yavo kunyange pavaitenge vachichemera ropa rake zvinodai mweya mutsvene mukuru ndiri kuda kumbomira kweminiti ndakamirira kusvika chizoro chemweya mutsvene chave pandiri tisati tatanga ndanga ndiri kuparidza ndinokutendai nokubatirana kwenyu pamwe chete zvino mumwe nomumwe wenyu ari munhu kwese kwauri kupi zvako imba muno namata kwechinguvana uchiti ishe Jesu ndibatsireiwo ndibatsireiwo regai ndibate hanzu yenyu Jesu akati munoziva mudzimai paakabata nguo yake haana kuzvinzwa panyama asi akatendeuka uye ndokuziva mudzimai wacho pamwe nezvaakanga aita ndiye Jesu mumwe chete masikati ano muprisita mukuru anokwanisa kubatwa nemanzwiro eutera hwedu munotenda here mumwe nomumwe wenyu zvino kuti ichokwadi kuti mwari akaita vimbiso iyi zvakare uye dai azviratidza kuti tiri kurarama mumazuva esodhoma vangani vanozvitenda mumba muno chingosimudza ruoko rwako tiri kurarama sezvazvaiva musodhoma urongwa hwose hwasvibiswa urongwa hwepasi rose zvose urongwa hwechechi urongwa hwezvematongerwo enyika hapachisina zvematongerwo enyika zvaora urongwa kwese kwese vatongi vechisimba zvose zvaora chechi ndizvo zvayavawo zvakare muri ndizvo zvadzavewo zvakare kwangova kuora sodhoma zvinorangarirai mwari anazvo pamberi pako zvinorangarirai akati aizozviratidza pachake ari munyama yemunhu uye oita sezvaakaita pamberi pesodhoma mwanakomana akavimbiswa asati auya akavimbisa kutumira mumwe aifanoenda mberi kwemwanakomana akavimbiswa uyu sezvaakaita pakutanga aizivisa uye akati apo mwanakomana wemunhu achanga ari kuzarurwa
Don't know you. Miss Thompson, that female trouble and complications, you believe that God will make you well? Can you believe it? You will? Miss Thomas, you believe he'll make you well? Raise up your hands.
Andikuzive, zvakanaka, muzvare Thompson. Dambudziko iro remadzimai nezvakavhiringika. Unotenda kuti Mwari vachakupodza. Unogona kuzvitenda here? Uchatenda. Muzvare Thomas. Unotenda here kuti achakupodza? Simudza maoko ako. Zvakadaro. Pane mudzimai agere shure kwako. Ari kunamata. Ane gomarara. Mumwe agere pedyo naye. Ane mudumbu. Ari kunamatawo zvakare. Uchazvipotsa ukasangwarira. Haugare kuno. Unobva kuMississippi. Ndimi baba namai Kramer. Kana mukatenda nemwoyo wenyu wose, Jesu Kristu achakupodzai. Kana mukagona kuzvitenda. Munotenda here? Zvino munogona kugamuchira. Zvakanaka. Simudzai maoko enyu kuti vanhu vaone kuti ndimi.
You got to believe for him. He's identifying you. You believe that? With all your heart?
Handiva zivi vanhu ava. Handisati ndambovaona muupenyu hwangu. Unofanira kutenda shamwari. Ari kuzviratidza. Munozvitenda here? Nemwoyo wenyu wose. Ko wazunguzirei musoro wako changamire. Ndokutarisa zvakadaro. Hongu changamire. Nokuti waita zvakadaro, ndichataura newe kwechinguwana. Uri murume ati sokuti kurei, wakagara pano apa. Wakanditarisa. Anditarisa, aine kumwe kuperera. Azvitenda.
You're praying for somebody who had a stroke, but your main thing you're praying for, you need, you're seeking the baptism of the Holy Ghost. That's right. That is right.
Uri kunamatira mumwe munhu akaoma mutezo, asi chinhu chaicho chauri kunamatira, uri kuda, uri kutsvaga rubhabhatidzo rwemweya mutsvene. Ndizvozvo. Ndizvozvo. Kana ukazvitenda, mudzimai, uri kutsvaga basa. Kunze kwaizvozvo, kuti uzive kuti ndiri muprofita waMwari, kana kuti muranda, wakava nemaoperation maviri. Zvakakusiya uchiita sokunge warukutika. Zvinhu zvose zvakasiyana-siyana. Dambudziko repamweya. Ndiri kuda kukuudza kuti zvose zvapera. Kutenda kwako kwakupodza. Agere chaiko pedyo newe ipapo, mudzimai ari kunamata. Tarira kuno, akunzwa, uye wamubata. Handikuzivi, asi anokuziva. Ndichakutaurira zvawanga uri kunamatira. Unotenda here nemwoyo wako wose? Une dambudziko renduru rauri kunamatira. Unotenda here kuti Mwari vachakupodza nokuita kuti uite zvakanaka. Ndiwe Mai Smith. Ndizvozvo, simudza ruoko rwako. Munoona, ari kuzviratidza pachake. Chii, imbeu yaAbrahama, kutenda kwaiva naAbrahama, Ishe Jesu Kristu ari pakati pedu achisimbisa shoko rake nezviratidzo zvichitevera. Ndiani, makadhi mangani ari kuda kunamatirwa? Simudzai maoko enyu. Ane kadhi rake? Oh, zviri nani, tichitanga mutsara wekunamatira. Munoona? Unonzwisisa handiti? Zvino mweya uya hauna bedzi. Izvozvo hazvipodzi. Zvinongoratidza kuti ari pano. Vafundisi venyu vane maruramiro mamwe chete kunamatira vanorwara. Havazviiti kwete kwete zvachose. Asi vane maruramiro mamwe chete. Zviratidzo izvi zvichatevera vatendi. Iye zvino ndiri kuda shamwari dzangu vafundisi vari pano. Zvakanaka here kudana kubva muungano, vashumiri? Vafundisi vangari pano, vanotenda nemwoyo wavose, vashumiri vari munhu vanotenda. Oh, ndatenda. Handizivi kuti mumira. Uyai pano, mumire pamwe neni kwechinguwana chaiko, zasi kuno. Tunamatira vanorwara. Nyatso uyai zasi kuno, zvino imi chionai kupodzwa kuchiitika. Tarirai zvinoitika.
To pray for the sick. I want the believing pastors who want to identify themselves as believers, that you believe that you're coming here, you're living a holy, clean life. Remember, look at here what's coming out, representing the gospel of Christ.
Ndiri kuda kuti muuye moita mitsara miviri ipo pano. ndiri kuuya sasi ikoko munguva shoma inotevera kuzonamata vanorwara. Ndiri kuda vafundisi vanotenda vanoda kuzvizivisa sevatendi kuti unotenda kuti kuuya kwako pano uri kurarama upenyu huchene hwakachena. Rangarira, tarira kuno chii chiri kubuda chakamirira evhangeri yaKristu. Hama Blair, ndinokuzivai apo imi kana Hama Pet mungaita mitsara miviri here sezvamunowanzoiita kana muchikwanisa imi nehama Pet. Vafundisi vanotenda avo vari kuzotenda. Zvino tarisai kana Mwari vachikwanisa zvakadai kuzviratidza kubudikidza neshoko ravo, neshoko ravo vangani vanoziva kuti Bhaibheri Jesu akataura izvi. Zviratidzo izvi zvichatevera avo vanotenda. Kana vakaisa maoko avo pamusoro pavanorwara vachapora. Vafundisi, mauya pano kuzozviratidza sevatendi. Muri here? Muri vatendi? Hamusi here? Mungadai musina kubira pano? Zvino Jesu akati kudini? Zviratidzo izvi zvichatevera avo vanotenda. Ndiri mutendi pamwe chete nemi. Ndave kudzika pasi ava vanhu vedu, uye isu tiri vafudzi pamusoro pemakwai aya. Ndave kudzika kuzotambanudza mumbure wangu pamwe nemi. Iye zvino ndoisa maoko angu pamwe nemi. Zvino vanhu ava pavanouya nepano, kana uine chinhu chipi zvacho chauri kakusoropodza mupfungwa dzako, chiburitse iko zvino, kuitira kuti kana vanhu ava vave kuuya nepano, zvino mumwe nomwe wavo achiuya nepano uye toisa maoko pamusoro pavo, vachapodzwa. Mungatenda nemwoyo wenyu wose here? Zvino munhu wose, vangani vari munhu vachange vachinamatira vamwe pavachange vachipfuura, simudza ruoko rwako ndichange ndichinamata. Rangarira, vanogona kunge vari baba vako, amai vako, mwanasikana wako, kana mwanakomana, handadzi, kana mukoma, kana munin'ina. Uye kana asiri wako, ndiwo mumwe munhu achange achizopfuura nemumutsara uno. Uye ko dai vainge vari ivo, uye vange vari kufa nekenza, kana chimwe chirwere chakaipisisa, hamungadai here varume kuperera zvakadzama? Zviro kwazvo tingada. Iye zvino, ndinotenda kuti muchazo. Zvino ava vari mumutsara uyu, pano, munzira iyi, mirai kwakadziva kudivi iro. Muine kadhi romunamato, mirai nechekudivi iro. Vose vari muchikamu chekurudyi. Zvino maitiro, misai vari muchikamu chekuruboshwe. Tinozoungana tisisafambi, unoona, uye hamuzivi maitirwo ezvatiri kuita. Zvakanaka, vose vari muchikamu ichi, mirai apa. Zvino vose vari muchikamu chekurudyi, chingouyai neuku, nokuti muchazodzika mopoterera. Uye muchaita sei? Vachabuda nepi? Hama Borders, vanobuda nemusuo wepadivi vouya vachipoterera, zvino vopinda nomumba zvakare. Saka kana ivi richinge radanwa munguva shoma, zvino vachasimuka. Uye ngationei zvino kuti zvakanaka, avo vari muchikamu ichi, tendeukirai kudivi iri nechekuno, batai makadhi enyu emunamato, endai kudivi iri. Uye imi muri mubharikoni, fambai muchidzika kuti mungosangana navo panoperera mutsara pamberi apo. Zvino ava vari muchikamu ichi chekuruboshwe, endai uko kudivi rekuruboshwe. Uye zvino munoona mogadzira mutsara wenyu, mobva madzokera neuko. Dzokerai, konerai uko, maona, uye muchatevera mutsara muchipoterera. Zvadaro hatizowani kuvhengana zvachose. Zvino imi muri mubharikoni, torai nzvimbo dzenyu imo mudzinzira, uye mobva mangopfekera pavanenge vachiuya. Zvino chitangai kufamba muchidzokera, mose fambai muchidzokera kusvikira masangana nemutsara uyu nechepano apa. Chingopotai nekuno nechekuno, chitangai kufamba neuko, mozouya kumutsara uyu uri pano. Oh, chii chinogona kuitika iye zvino? Chii chinogona kuitika? Ino ichava nguva apo chimwe chinhu chinofanira kuitika. Zvakanaka, zvino ndizvozvo. Dzokerai kumashure mopoterera neuko, mobva manyatsopinda mumutsara sezvizvi. Potererai nenzira iyi, ndiyo nzira yacho zvino. Uye zvino kana makamira, munhu wose netsoka dzake tave kuzoisa munamato, uye ungano ino ichange ichinamata pamwe neni kuti muchapodzwa. Chingovai nokutenda zvino, uye nyatsouyai neuko kumashure shure, nyatsouyai neuko mosvikobatana nemutsara uyu kumashure kuno, nyatsouyai neuko mogadzira mutsara mumwe mukuru, nyatsouyai mopoterera neuko mogadzira mutsara mumwe chete. Ndizvozvo, munhu wose ngaave mumunamato. Nyatsova mukutenda zvino, chingorega kucherechedza ungano zvino. Rangarirai taka putirwa neupo waJesu Kristo achivimba nesu kuti tiremekedze zvaakaita pakati pedu pakuva nokutenda mushoko rake.
Now, while they're all standing, I want every person out in the building to bow your head.
Zvakanaka. Iye zvino zvave kunge zvakanaka. Ndinofunga kuti mutsara uya wave kunyatsoita zvakanaka. Zvino apo vose pavanenge vakamira, ndinoda munhu wese zvino mumba muno kuti akotamise musoro wake.
Lord Jesus.
Ishe Jesu, zvave kuzoitika nokukasika. Sarudzo inofanira kuitwa iye zvino. Tinotenda here kuti muri pano? Tinokudai here? Tine kutenda here Ishe? Kwakakwanira izvo zvatiri kuzokumbira. Vanhu ava vari kuzvinzivisa nokumira mumutsara Ishe. Dai zvikasashaya basa. Dai zvikaitika kuti Ishe pavanopfuura nepano mumwe nomumwe agopfuura sokunge ari kupfuura nepasi paKristu. Nokuti tinoziva kuti ari pano. Uye tinonamata kuti vagogamuchira kupodzwa kwavo. Ndine chokwadi kunyange mumasvondo nemasvondo ari kutevera. Vanhu ava vachange vachienda kuvafundisi vavo. Vakadzi vaiva nedambudziko remadzimai mudumbu, murume ane prostrate, mhando dzose dzematambudziko, vachapodzwa vachiti, munoziva chinhu chiya changondisiya nokuti vari muhupo hwenyu. Dai vakauya zvino uye vagotora izvo zvamakafira. Ivo imbeu yaAbrahama uye makavakundira. Dai vakauya nokusikogamuchira izvo zvamapa kwavari. Zvino Satani wanyatsofumurwa svondo rino kusvikira unoziva kuti uri chinhu chakakundwa. Jesu Kristo akakukunda paKarvari, akamuka nezuva retatu kuitira kururamiswa kwedu, uye amire pakati pedu iye zvino. Uye kutenda kwedu kunotarira kwaari, uye kubva kwauri. Kana chimwe chinhu chawakaita, siya vanhu ava nemuzita raJesu Kristu. Zvakanaka, tangai mutsara. Taita izvo chaizvo zvatanzi natenzi tiite. Vangani venyu vapfuura nemumutsara uyu, matenda kuti muchapora. Simudza ruoko rwako, ndinobatanidza rwangu nemi. Zvatanga tiri kuita pano pakupedzisira seboka revashumiri, apo vazhinji vavo vanga vari kurwara, ndanga ndichizviziva, asi vari kuedza kuisa kushingaira kwavo kuitira kuti boka ravo ripinde, zvisinei kuti ivo vapinda here kana kuti kwete. Ndivo vafudzi chaivo. Zvino Mweya Mutsvene wati kwandiri, vaite kuti vabatane maoko mumwe nomumwe, tasunganidza mwoyo yedu nemambure edu pamwe chete, neminyengetero yedu pamwe chete. Jesu avapodzewo zvakare, uye vaitei vafudzi vakasimba, vakasimba mushoko rashe. Dai Mwari, hama dzangu, dai akakupai mose zvishuwo zvemwoyo wenyu, dai mukamushumira mazuva ose, uye mova nesimba raMwari muupenyu hwenyu kushumira kupoka iri rakanaka zvakadai revanhu. Dai Jesu Kristu, uyo anga ainesu uye anemi nguva dzose, dai akazvizivisa zviri pachena kwamuri kudarika zvati amboita kumashure. Imi vanhu vamwe venyu vanga vakaremara, munogona kutadza kuona mutsauko kwechinguva. Munogona kusaona mutsauko. Onai zvakaitwa naAbrahama. Hazvina mutsauko wazvinoita kuti chii. Handizvo zvawakatarisa pazviri. Hautarise pane zviri kukunetsa. Tarisa pane zvaakataura. Kana ukati, ndichiri kunzwa marwadzo, izvozvo hazvinei nechekuita nazvo. Waita zvawanzi naMwari uite. Munoona, usatarise pane izvozvo. Tarisa pane zvaakataura. Mwari vakati, ndizvozvo, ndinozvitenda. Hamuzvitendi? Nemumwoyo wangu wose ndinozvitenda. Ishe Mwari akuropafadzei kusvikira ndazokuonai zvakare. Ndichakunamatirai. Usiku hauzosvibisise, mvura haizonai zvakasimbarara. Ndichange ndichikunamatirai. Ndinamatirei kusvika tazosanganazve. Mwari vakuropafadzei. Zvino hama mufudzi, unoona.